vasati vatomboenda kuPoland ikoko vakasaina mutemo mukuru zvikuru wekuti Russia isakwanisa kutengesa imwe mhando yemari yayo yegold. Vakaenda kunosangana nevakuru vakuru vekuEurope vakabva vabvumirana kuti kutengeserana kuri kuita Russia gasi yayo kuEurope kuite kushoma pamwe chete nokuzomira zvachose. Saka vari kuenda kuPoland zvekare kuti vandoona nokunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi kumarefugee ariko pamwe chete nerubatsiro rwupi kwavangawedzera kunyika yePoland iri kubetsera chaizvo nokutambira vari kutiza hondo kubva kuUkraine.
Tinoona zvakare kuti America yati iyo ichange iri kutora vapoteri vanodaudzira 100,000. Zvingabatsira sei izvi?
Zvinobatsira zvikuru sa nokuti munyika yavari vapoteri vacho vakawandisisa muPoland. Poland inyika duku zvikuru inogona kuzokurirwa nokuti vapoteri ava vanenge vachida zvakawanda. Vanhu vanoenda munyika vasina zvavanenge vainazvo. Saka kutora mutoro kubva kuPoland nedzimwe nyika dzikuru kuenda marefugee wayo vachiuyawo kuAmerica kunoku. Asi hazvirevi kuti vatorwa kuuya kuAmerica ndirwo rubetsero chete runenge ruchipa America. Aiwa, vari kuPoland ikoko nokune dzimwe nyika ikoko marefugee wayo anenge achisapotwa zvekare neAmerica.
Tingaona izvi zvichizomisa here hondo iyi iri muUkraine?
Nokufamba kwenguva ndinoona sokuti vaPutin vachabvuma kutaurirana nokuti mafambiro ari kuita zvinhu muRussia iki zvinezvi nenyaya dzoufumi kubvira pamasanctions awa tose vari muZimbabwe tichirurangarira kuti masanctions anosvitsa nyika papi. Maairports mamwe atovhara kuRussia, vanhu vatodzingwa mabasa, dzimwe ndege zvekare dzatodzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vachakwanisa kuenda kuRussia kana kubvako nokuda kwamasanctions. Tinoona kuti masanctions zvekare awedzerwa kuhurumende yose yeRussia namaMP wose navana vavo zvose. VaPutin panguva yavasvika iki zvinezvi nyika zhinji dzapasi rose dziri kuvafuratira.